nyunyuto chine MDC hachisi chekuti hurumende isabhadhare mari yekutenga mamachines aya, kwete. Chinyunyuto che MDC ndechekuti hurumende haifani kuva iyo inoenda kunoita process yekutenga. Nokuti chiri kuitika apa ndechekuti United Nations Development Program nezek nehurumende yacho nemapolitical parties takatabvumirana kuti procurement kunova kutenga machine yacho kuchaitwa neUNDP. Zvapedza kudaro hurumende yakazoyayoti yakuda kuita take over process iyo. Zvachinoreva ndezvekuti hurumende ndiyo yakuzosarudza kuti muri munhu achauya achasupply makits aya ndiani. Isu toda zvinhu zviri pachena. Zvazvaro zvichingoitika izvo zvekuti zviri kuitwa neUnited Nations ngazvingoramba zvakadaro. Kana hurumende ichida kuisa mari yakangosununguka, handike kutanga hurumende ichiisa mari pachirongwa, yakaisa mariwo yayo pacopac. Asi nyaya iripo ndeyekuti haifanisi take over procurement iyoyo, nokuti iprocess yakanga yatotanga kudhara yanga yakuda kutosvika pakunopera.
Vamangwana,
tinokanganwa munzora nechekuti mapublic entities ese muzimbabwe anotongwa nemutemo 1 weprocurement. Once ZEC is a public entity, inofanira kufollowa the act of procurement iri muno muzimbabwe. Zvokuti mawana mari kuendp hazvirevi kuti makuviolata mastanding laws procurement. This is why the government has to be involved to ensure that we follow the laws of procurement in the country. Izvino vamozera vanozviziva tiri kukopak paitoitedzerwa mutengo procurement. Takapota tasungwa ini namonzora nachief executive wedu zvichinzi matenga zvinhu zviri above 300,000 without following the procurement act. So there's nothing strange, but if you are afraid of your shadows all the time and always over suspicious, izvi ukaitwa chinhu chakanaka unongoitwa kuti chakaipa.
Vamunzura,
kwete, vamangwana vari kukanganisa ipapo. Nyaya iripo ndeyo kuti hurumende iyi yaichiziva kuti mutemo wakamira sei. Payakaisa chikumbiro kuUnited Nations Development Program kuti ibatsirwe kutsvaga machine idzi, ihurumende yakakumbira UNDP zvese nezek. Saka vakumbira kudaro pakava nekubvumirana kwekuti UNDP ichitenga zvinhu izvozvo. UNDP ndobva yatotanga kutenga zvinhu izvozvo. Chandiri kuona chiri kuita hurumende ndechekuti yajaira zvokudiridzira sarudzo. Saka zvavarida kuita ndezvokuti vanoziva kuti havakwanisi kuita take over process yanga ichiitwa neUNDP, vanototanga patsva. Saka apa ndopanenge pakuiswa shamwari dzavo wananikuvhu machaina, ndopanenge akupinda ipapapa. Nokuti hurumende inofanira kuziva kuti, uye vamangwana vanozviziva kuti, Zimbabwe imwe yedzimwe nyika dziri pasi peUnited Nations. Zimbabwe itori muUnited Nations. Saka zvinoitwa neUnited Nations ichiita zveZimbabwe zvaitwa neZimbabwe. IZimbabwe yakakumbira. Saka chaipa chii kuti iko zvino tasvika pekuti vanosupply vaya vakunosarudzwa kwasara vatatu, hurumende yeyo kuti yoti takuda kutora, takuda kuita isu mbune. Apa zvaakuitikirwa kuti pabirwe sarudzo. Tadini kungoita zvinofari zvinoitwa nemunhu wese, zvinowiriranwa nemunhu wese zviri pachena, toita sarudzo dzisina kukakavadzana mukati.
Vamangwana, hanzi pakuda kubirirwa sarudzo?
Hapana chinobirwa hapa. Biometric machines kana zvouya ever again inspect kuti ndidzo here, panei pachiregistwa vanhu, they are free to be there and also see that the process is transparent. Chirongotwa ndechekuti even the government itself cannot violate its own laws. There is a procurement act in Zimbabwe which is in place, inotaura nezvecompetitive bidding. That must be adhered. Haibirwi sarudzo because registration ichaitwa munhu wese achiona. Everybody will participate. Kana paita any issue, what is the issue during the process? Next time uchatikana even paper charo rinonyorwa ballot paper ngariuye neUnited Nations. We are not a colony of the United Nations.
Pane nyaya inowanzotaurwa nevanhu vezano PF inonzi sovereignty. Ndinozviona hangu kuti vanhu vezano havanyatsoziva kuti inorevei. Muconstitution ini navamangwana iwo vari kutaura apa takanyora izwi rekuti sovereignty of the people, zvinoreva kuti zvinoda ruzhinji rweZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kuda kuti zvinovhoteswa, mamachini acho anoshandiswa, even ballot paper racho rihebdzirwe zvinenge zvichionekwa nemunhu wese.